A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 15th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about a call by the government to Zimbabweans in the diaspora to consider taking up jobs back home.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday and on 4930.
On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as www.voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo's call to Zimbabweans in the diaspora to consider applying for jobs advertised back home so that they could use their wealthy experience to help revive the economy.
Minister Moyo made the call at an event dubbed Road to Davos 2020 in Harare last week, where he was meeting with youths.
The government says it has put in place facilities such as setting up a diaspora department, the Zimbabwe Investment and Development Agency, and is also working with Public Service Commission to help those in the diaspora who are willing to take up employment back home.
However, many Zimbabweans in the diaspora say they very much want to go back home and help develop the country, but the environment is not yet conducive, citing some cases of human rights violations allegedly committed by government agents and economic hardships among a host of problems.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo, kunjalo lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngolwesithathu kuhlelo lwe Live Talk. Kudiaspora Forum lamhlanje isiqokoqela udaba olusegudwini. Lutaba lwenkuthazo kahulumende eyokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kumele zidinge imisebenzi ekhaya ziphenduke zizephathisa kumizamo yokuvuselela umnotho. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthe ekhuluma kuli viki wathi yena uzulu weZimbabwe ophandle ulobungcwethi lobungcitshi kunhlangothi ezitshiyeneyo. Ngakho ubungcwethi alabo bubalulekile kumizamo yokuvuselela ilizwe. Uthe ngoba here and there kuphuma imisebenzi kumaphephandaba amankampani edinga ingcwethi, kungaba ngu-general manager, aba ingcwethi kweze technology. Yikho ke lapho ubaba uMoyo athi abeZimbabwe abaphandle kumele bayikhangele leyo msebenzi ba apply bayithole babuye bazephathisa ilizwe. Kodwa abaningi abaphandle kwelizwe bathi cha, ngabasoze bayilandele leyo nkuthazo ngoba umnotho weZimbabwe ufile okokuthi hayi vela kuphileki. Ngaphandle bathi ngubani ongashiya imali ayiholayo, sei ngomnyaka lapha eZimbabwe uhola 100 emelika kumbe e-UK uhola imali engange 100,000 US dollars. bayamangala ukuthi eZimbabwe lapho nga-applyela khona umsebenzi uyabe uyaphiwa malini ngoba uhulumende ukhanya engelayo ipolicy ephathelane labantu abakudiaspora engabahuga ukuthi impela babuye ekhaya bazisebenza khona. Ngoba abaningi bayafuna impela ukubuyela ekhaya kodwa isimo bathi kasivumi, yilo udaba esingalo lamhlanje jonga.
Ongo vadiwa atereri nevatariri nasi mchurongwa chedu chatuno tarisa shuruku batana kana kusangala newa nawe Zimbabwe wariku nzikuwe nyika. Tatitimbo tarisa mashoko wakata urwane guruko tarisa kuchuza hane zimwe nyika. Wasibusiso moyo sondo rapera. Eku kuru zira wanawe Zimbabwe kutiko madiwo kumbo pindao mchurongwa shuruku tora mabasa muzimbabwe. Kune mabasa anushambazwa ma newspaper ma pepa na umu zinefenyuro. Kuti vanhu vanenge vachitsvagwa wanga wamaneja unga wane basa ripi raunofunga kuti unokwanisa kunge uchiita rauri kuita kana kunge wakadzidza uri muno mudiaspora. Hurumende iri kuti dzokai kumusha mutorowo mabasa iwayo, apply mabasa iwayo, mupindawo mobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Ndonyaya tira kuti tikurukure nhasi. Akasike kutanga hako kuti hurumende inge ichikurudzira vana veZimbabwe vari kudiaspora kuti vange vachidzoka kumusha. Tunochirangarira kuti muna 2009 munguva yehurumende yemubatanidzwa pakaitwa zvakare kurudziro yekuti vana veZimbabwe dzokai kumusha munge muchibatsirana kusimudzira upfumi hwenyika. Asi vamwe vari kunze kwenyika vatataura navo vari kuti aiwa hapana chakaipa, vakagadzirira zvikuru kuti vadzokere kumusha kunotora mabasa iwayo. Asi chii chakamboita kuti vamwe vacho vange vachibuda munyika? Hanzi vamwe vaibuda munyika nekuti vanenge vachishungurudzwawo nemamiriro enyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu. Vamwe vari kubudawo munyika nenyaya dzekuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana nezvimwe zvikonzero zvakangosiyana siyana. Zvagadziriswa here izvozvo kuti vanhu vange vachikwanisa kuzodzoka vachigara? Uye pane vamwe vasimudzawo nyaya yekuti wakadzokera kumusha uine hunyanzvi, ndeipi assurance yauye nayo kana kuti chinokutsigisa kuti unge uchiziva kuti aiwa ndadzoka ndinochengetedzwa kana kubatwa zvakanaka? Wadzokera kumusha wasiya basa rako pamwe wanga wachitambira $100,000 uri kuno kana kuti $120,000 wadzokera kumusha, zvii zvinenge zvichizoitwa kuti unge uchichengetedzeka? Dzimwe nguva wapinda washanda mabasa basa rako mwedzi mitatu basa rabva rapera, unozochengetedzwa sei Ntunga?
Hongo jonga, pane vamwe vakadzokera panguva yeGNU yavambotaura zvinhu zvakafaya, asi payakapera GNU yacho vakachema, vamwe vanga vakutsvaga mari yekudzokera asi vakaishaya.
Saka ndizvozvo unenge watamisa mhuri, watamisa vana vechikoro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kutinzwe kubva kwamurimi vateereri nhasi. Handizivi kuti tine vatatave nawo here parunhare kana tisati ane vanhu parunhare. Tombotarisa kuti vari kunyora paFacebook page yeshona vari kuti chii. Tina mukoma Austin Dzapasi, hanzi muri sei team? Aiwa tinotenda mukoma Austin. Chikwata chiri kurarama. Mukoma Vitalis Vita Kalisas Masaigwa Musaigwa, hanzi hai, we on studio. Hongu mapinda mchurongwa. Trust Chipanga, good evening VOA team, we are happy with your services. Thank you keeping us updated. Aiwa tinotenda onesu muchinga mchititsigira. Zvimwechete kubva kuna mukoma Limson Ngwena, watching you from Beitbridge. Tapiwa Sitole vaisa namba dzavo kuti vafonere. Hanzi ndiri ku Kempton Park muJohannesburg South Africa. Zvimwe chetewo namukoma Vitalis vaisa namba yavo, tichakuedzai kuti tinge tichikubatai. Na hanzvadzi Dorothy Garise Majga, zvimwe chete na Bauren Kapfudza, mukoma Bauren Kapfudza. Messi Makuyana, hanzi watching you from Durban. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndofunga iye zvine zvitane vatinawo muchirongwa chedu vekutanga vanove vatawanda dzokora. Vanove sachigaro webato reMDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa mudunhu reNorth America. Asi parunhare vari kuNorth Dakota iye zvino. Vadzokora togamuchirai muchirongwa chedu.
Makadii vajonga, tinotenda nekundunza pachirongwa. Makadii vateereri vese vakateerera.
Aiwa tinotendawo, tichishuvira kuti makave negore dzvo rakanaka.
Anotonzi macomplications of the year. Nekuti kana anamai nanababa nevanin'ina kumusha uku vasina kugara zvakanaka, nesuwo kuno hatitombopindi mugore racho zvakanaka. Tiri kungotamburawo nepfungwa dzekutambura kuri kuita vamwe vedu vari kumusha.
Ndizvozvo. Regai tinzwe kuti tinenge tichiwana zvii kubva kune vateereri nemiwo. muchirongwa chino chikurukura pamusoro penyaya iri kuitwa nehurumende kana kuri zero ndotanga hangu nerurimi rwechirungu kuitira kuti tingopinda pahanzi peji rimwe chete nevamwe vese vateereri. Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo, last week he was addressing a meeting of youth in Harare, where he urged Zimbabweans in the diaspora to also apply for jobs that are being advertised back home. He was talking of Zimbabwe tapping from its own on the expertise that people here have, or people in the diaspora have. What's your take on that, Mr. Jokora, as the MDC chairperson?
Most of the people whom I'm talking to in our groups, in our conversations as Zimbabweans, they are saying maybe there's something now seriously wrong with SB Moyo, because he's asking people to come back to Zimbabwe to take up which job, because statistics in Zimbabwe say over 80% Zimbabweans are not working in Zimbabwe. There are no jobs that are available. We have graduates that are coming from the University of Zimbabwe who have graduated, some who graduated 5 years ago. They have not been able to get jobs. We have teachers. I come from a teaching profession myself that I changed when I come here, and I'm still very active in all teachers groups, in most teachers groups in Zimbabwe. We have teachers who have graduated from teachers' colleges. For long back, you used to know that if you become a teacher, if you become a policeman, if you become a nurse, you would not fail to get a job. But now we have teachers who have graduated from the many teachers' colleges that we have in Zimbabwe who are still not employed. They have not had any jobs. They have done interviews. I know people who have been unemployed, who have qualified as teachers for the past 3 years. They have not been able to get a job. We have our youth in Zimbabwe who don't even know, Bajonga, what a pay slip is, because there are no jobs that are available. So how on earth can Minister Moyo now say people should leave their well-paying jobs here in the diaspora and go to Zimbabwe and wait for jobs that are not even there? Which jobs is he talking about? I would want someone from ZANU-PF to tell us which jobs is he asking people in the diaspora to go and take up?
Thank you so much, Sheva. Zokora Rambai Muri Parunare Ntunga. We are now joined by Mr. Dan Moyo, who is the MDCT USA Provincial Chairperson and is here in Washington, D.C. Mr. Moyo, welcome to our show.
Kijonga. Glad to be here.
Thank you.
Mnumzana Moyo kutwa vuyane kaya lize vuselela ilizwe liya hamba hii.
I think awandawa watandu kudala nendo ndo za wandu. So intole ya waikulumayo aila sense at all. Kuna manje ilizwe lile 95% unemployment. Unemployment ilizwe li dependa na ma remittances eso atumelayo china almost 2 billion esithumelayo ukuthi ilizwe lona nana likwazi ukuthi liqhubeke on a daily basis. So for abantu ukuthi bakhulume into ezifana nalezo nje kudlala ngengqondo zabantu. Mase beswele into zokukhuluma ngangcono bazithulele, ngoba akusizi lokho abazama ukukhuluma. Akula ngqondo, akula explanation elogical abangayisho ukuthi i-reasoning behind it ukuthi bangacutha abantu kubele babuye ekhaya. Yikuphomba nje ukuswele izinto zokuxoxa, ngangcono nje bazithulele.
Kodwa vathi isizathu sokulimema ukuthi lina selike laphuma phandle labona ukuthi izinto zenziwa njani kwamanye amazwe, ngakho lilobo ngcwethi obubalulekileyo obudingakalayo eZimbabwe.
Well, leyo ke ngumbuzo ohlukeneyo ke lo. Ma kuyukuthi uthi ufuna ama-skills abantu abangaphandle, then ikhuluma ngokuthi ngoku-encourage abantu babe bazovula ama-business ekhaya, ngoba okokuqala kumele kube lama-business ukuthi abantu bakwazi ukuthola imisebenzi. So ma kukuthi bakhuluma ngoku-encourage abantu ekhaya ukuthi hayi wozani sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi ukuvula kwena amakhampani kube lula, lokuthi ukuthi li-importe izinto from ngaphandle kube lula, ngizo izinto ngabe bakhuluma ngazo. nawe batshela abantu ukuthi okay sizoyenza lokhu lalokhu ukuthi kube lula ukuthi let ama-skills em ekhaya lizovula amabhizinisi kube la makhampani. Without amakhampani, without amabhizinisi akula msebenzi.
Regai tinzwe kuna wa Frank Guni vanove Sachi Garowe batore Zanu PF muno mu America ne Canada. Va Guni togamuchirai muchirongwa.
Kadiva chereri.
Aiwa takasimba ndagona here budunhu renyu rinenge rinondi tichedzei rinonzi chii?
Aiwa tisvike ku Canada. Canada yava imwewo district tiri kuno ku America chete.
Ah, okay, miyenyu inongogumira muno mu America. Aiwa tinotenda. Mr. Guni, we are joined by Mr. Tawanda Dzokora, MDC Chairperson North America, and Mr. Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson. They are already in the program, and we are discussing about the call by Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo to Zimbabweans in the diaspora to also consider applying for jobs back home. And these two gentlemen are saying, where is he getting the jobs from? Because there is 95% unemployment already in Zimbabwe.
Well, I think let's look at the premise under which the Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. Sibusiso Moyo, made the announcement. It was at the youth forum entitled The Road to Davos 2020. He was encouraging people in the diaspora with the requisite skills on specific jobs that are being advertised in Zimbabwe to come and help the country move forward and uplift Zimbabwe in specific areas, for instance, the area of technology and specialized skills that are needed in Zimbabwe. But he also, in the same statement, did emphasize that we have now the Zimbabwe Investment Agency. And he was also emphasizing that Zimbabweans in the diaspora can put their money together and start investing in specific areas, building companies or making companies that had collapsed, making them recover and employing Zimbabweans so that our country can move forward. He was not all in country calling for all people in the diaspora to come back and work in Zimbabwe, because the minister, just as you and I are, is not remiss to the fact that the current crop of employees for the state are already complaining about the salary inefficiencies and being incapacitated and so forth. However, that does not negate the fact that there are specialized skills that can be harnessed from people who are already in the diaspora in specific areas. So I don't see anything wrong with the government saying, well, if we need a specialized skill and we have sons and daughters of the soil who are already applying these skills elsewhere around the world, they could come back home under a specialized arrangement to come and utilize those skills to uplift our country. I don't see anything wrong with that.
And Mr. Guni, you are an expert in your own field. Under these circumstances, would you go back to Zimbabwe?
Well, on a personal level, there is no need for me, because there are a lot of medical professionals in Zimbabwe right now. And there is no need for my specialized skills. I believe there are enough competent people in Zimbabwe who can do what I do here. Unless if Zimbabwe wants to do biodefense, which is not necessary for our country at the moment. But there are certain areas where skills are actually required. So to answer your question directly, it depends on the requirements on the ground.
Mr. Moy.
Yes, sir.
You come in there.
Well, basically, what we are saying is ZANU-PF should not put the cart before the horse. At 95% unemployment, we have Mashuruku running around killing people, stealing their property because of lack of jobs. To try and say people in the diaspora need to come back and fill jobs that are non-existent is just a sheer waste of time. I think the focus, I like the aspect about the investment that he's talking about, but then again, they have to make the environment conducive for Zimbabweans outside, one, to make sure to have assurance that their investments are going to be safe, and that they'll be able to repatriate their money, because most of us have families now. We can't just uproot and go to Zimbabwe, and the conditions are not conducive. So there are a lot of things that the government has to do at first, just to attract us to want to invest. They need to give us our diaspora vote, which we still don't have, which we've been asking for and have been promised. So there has to be some quid pro quo. What is it in it for us as Zimbabweans in the diaspora that would entice us to go back home? So far, we have not seen anything from the ZANU-PF government that indicates how serious they are in even helping the comatose economy that currently prevails in Zimbabwe.
Thank you so much. Moyo Rambanyi muri parunare. Tisaenda kuna wadzukura. Timbonzwa muterera ari parunare. Hello.
Hello, ndakabiko.
Ndakasimba ndiani avo?
Mukoma Dominic wakampumalanga.
Mukoma Dominic muri kumpumalanga South Africa.
Ya.
Dominic.
Ya.
Nyaya tiri kukurukura mainzwa kai mukoma Dominic.
Na vanhu vana kutapanesa vanotisakati zvaikoko zvatakati zvaiko takati zvamadhaka ikoko tikaya kuriko taka magirinbasi ano taka mafuro manyoro gulu ikozvo vakutibvoke kuti zvaikoko vatibire kuti zvemari dzaikutizve toti zvakuto zvitaikokuti dzira kuti votora kusata kuti bhuevanhu vangodzira muzimbabwe vatonyura takati zvakuda kuzimbabwe pakriti vanaiyatoneyai takatata ukatoyayoa vana vekuru vaisazapinda ikuru kana takaaziva rikokotinea mari yekikoro nemari magrocari ezimbabwe ichozo iye yanga ripagraund yakatoiti dabasa hazidetseri kuti wedzokera muzimbabwe otiyambakakunoku wokaukawadziwa ikoko dakanopera mari otobva kubuda variko rwavotema kukumara zvichibuda saka uriko vati vaite
pane mashoko ataurwa navaguni hamene kana mava makateerera hanzi aiwa hazvisi kungodaidzwa munhu chero nekuti unogona kunge une unyanzvi hwako uri kusouth africa ikoko asi unyanzvi ihwohwo hwakazarawo kuzimbabwe vakapa muenzaniso wekuti ivo ndichiremba asi kuti vadzokere kumusha kuna ana chiremba vakawanda nechakare saka havaone nidhi yekudzokera nekuti vana chiremba kuzimbabwe varitobuda vachitsvaga mamwe mafuro manyoro saka imiwo munee muchiona here kunge munganzi dzokai nekunge muine unyanzvi hwamuinahwo izvozvo kuti mungaona here chidikwa dikwa chekuti regai ndidzoke ndoshandira nyika
Mucheya vanhu vari skill vari magraduate maticha achaapei kutaisimona kuchikoro seitazoya kuinoita replumbe ndiriweredza unoweredzera hani inoitira plumbing hani inoitira sini hani inoita materials nani ndikoera haangatekereka hisaa materials ndamate mwana ari agere pamu
okay
angandiatakarongeka here vao
aiwa ha tinenge tichingonzwawo kuti vamwe vanoti tinotenda zvikuru mukoma Dominic
aiwa tichadzokotana mangodzokaaangodzokaikohatipozii kudzoka chete katoga
hapana anomirira kudaidzwa munotongodzoka mega
ioaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aiwa, tinotenda mukoma regai tigonzwa mwe kuti vanoti chii. Thank you so much mukoma Dominic. Aiwa, thank you so much. Regai tinzwe kuna vadzokora kuti vari kuti chii. That's our first caller, Mkoma Dominic. He was calling from Mpumalanga in South Africa. He says there's no need for him, and he also thinks that for others to go back to Zimbabwe now, because things are not as good as to incite, I mean, to entice those in the diaspora to go back home. Hey, Wajokora, Munoti?
I totally agree with what the caller is saying here, because if you look at it, the both the request by SB Moyo and the justification by ZANU-PF sympathizers and cheerleaders for people to go back home. I mean, it's a little bit illogical. In fact, it's illogical because, like Mr. Gun was saying, that they are looking for specialized skills. The specialized skills that are in Zimbabwe at the present moment, ZANU-PF is failing to pay them. The government is failing to pay the specialized skills that are there right now. This is the reason why we have almost 90% brain drain. This is the reason why the specialized skills are running away from Zimbabwe. As we are speaking, reports are saying 10,000 teachers have since left Zimbabwe since December. You know, when they heard that they were not going to get any increments, 10,000 teachers have already left. That's a specialized skill that we need in Zimbabwe. And he is talking about the medical field, that he doesn't have to go back because the medical field is well-resourced. That's shocking because that's the most hit in Zimbabwe. In fact, we are having a slow genocide as we are speaking. People are dying in hospitals every day because we don't have doctors, we don't have nurses, we don't have specialized skills in the medical field. So I don't know which country Mr. Guni is referring to, that he doesn't have to go back there because Zimbabwe has enough of those skills. So I'm really shocked that he's saying that. Even if the government was able to pay the people, the economic situation in Zimbabwe doesn't make me want to go back to Zimbabwe. Because if you are given that money, you are not able to get it from the bank. You have to wait 3 days, you have to wait sometimes 2 weeks for you to be able to withdraw your money. There is a limit. If you are earning $500 or $600, and then you are only allowed to withdraw only $100 a day, how are you going to enjoy that money? So which specialized personnel is going to go and live in Zimbabwe under such circumstances? Besides those work-related situations, there is no water, there is no electricity. You know, there are no the basic commodities or basic necessities are not available. Who wants to go in a country where when you're supposed to be relaxing at home, you can't watch TV because there's no electricity? So those are things that restrict the movement of labor. You know, you cannot go to a country like that. Iwova guni wacho varikutoramba vega kuenda nokuti varikuziva kuti kumusha kwacho hakuendeki hakugariki.
It's 28 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe, 28 after 1 o'clock here in Washington DC Eastern time. Before I ask my question, Mr. Moyo, may I call you to order? I heard you earlier say quid pro quo. Please desist from that word. You can't throw it around casually. It's a very dangerous word, and I know you agree with me.
Well, we'll change it to tit for tat. But I mean, these are very important points that Mr. Tokora is raising, especially regarding Dr. Himself is refusing to go back while his masters are telling him to come back. He should lead by example.
Thank you. So let me quickly say, let me start with the last comment by my colleague, Mr. Moyo, here. For starters, I didn't refuse to go home. I said there are too many medical professionals in Zimbabwe. I don't know where Dokora lives or which Zimbabwe he's talking about. Does he even know the ratio of nurses in Zimbabwe to patients in Zimbabwe? Does he even know the ratio of doctors to patients in Zimbabwe? We have a lot of doctors. We have a lot of different medical professionals in Zimbabwe right now. But let me make it abundantly clear. If my government requires my skills, we enter into special arrangements. I'm on my next flight tomorrow. I'm not saying no. I'm just answering a specific question. Going to the area caller, the caller, Zavanga Wachitaura, Chino Zinzuisisa, but again, havasiri vanhu vatiri kutsvaga, havasiri vanhu vatiri kuti ngavauya, hatiri kutsvaga mawelda. sisla wata wala kutu wanda se weldi. Iwa wata wata wakata za kuenda kumusha, ni kutu waizu, shaya marie wana wechikoro, zuta wala kutu hasili wana kukuchaka. Iwa kana wasi na zao marie kuenda sa kumusha wari kusakafu kwa wari koko. That is problem, that is nothing to do with the government. Tuwa zokera kuna wa zokora shwa wari kutu wala isu. You know, but Rupane made a statement, you know, if you imagine everything you achieve, nothing, he's complaining about everything. Truth about Nyaya diaspora. For starters, the minister did not request, the minister did not demand, the minister was addressing a youth forum when he made that statement. And I clarified what was he talking about. He not only addressed the youth,
But saka atingarambe tichitaura kuti vaitaurira ma youth but vakatotaura ndo position yekuti anenge adzoka dambudziko rinofanira kunge ichitotaurwa nderekuti vanokwanisa kuzofacilitate vanhu vakadzoka kuti vange vachivabatsira rambai muri parunhare vagone ndodzoka kwamuri izvo zvisina pane muteereri. Hello.
Hello, ndakona ngasimba.
Takasimba ndiyana avo.
Muri kutaura Hilary
Maposa.
Yebo baba.
Eh, vamaposa nyere mudariro mainzwa ngotiga.
Dainzwa na uri kutaura baba. Isu ndiba rakafamba tichienda kuZimbabwe zvinezvino. Tipadzidze kuma timu mutatasi. Baba vachitaura kuzvinzi saka kudai vanga va taura matauriro nekumatauriro kukurudzira kuti vaine. Vari kuti va madokutazi ari kuZimbabwe kune vanhu vanokwanisa kuprovida hesevhisi yakaperera kuzimbabwe madokita akadzinga ivo ngavauye kuzvina kuna madokita zvinotiko tinogara tiriko emotiseei ngavauyewo nesituation yokusa vari vari kuko situation zimbabwe vainomira zvakanaka inhau chete yekuti vava kuda kutorera mari dzakashanda kunze kwemnp so nhau chete yavari kuda varwesa nehesevhisi.
Regaitinzwe tiwape mukana vaguni kuti vapindure nokuti ndavabata muromo pamapinda muchirongwa. Maita basa mukoma Hilary. Vaguni manzwa zvataurwa namukoma Hilary.
Ndazvinzwa zvangu zvavataura asi regenza ndibvosikira pamatanga kutaura kuti hurumende minister vakataura ipapo in the same statement kuti the government is beginning to work with the international organization on migration. Kugadzira ma special package yekuti vanhu vane ma special skills ivavo vauye kuZimbabwe vanobatsira nyika. Hatisiri kuti munhu wese ngaauye, it's not a demand. Havasi kudemanda kuti vanhu madiaspora vese dzokai kumusha. Vari kuti avo vane ruzivo runodikwa hwehwando, ruzivo rwemhando yepamusorosoro ruri necessary to develop our country, ndoo vatiri kugadzira ma special package kuti vauye kumusha. Kuti vazobatsira, hakusi kunzi munhu wese. Saka na iwe wanhu wagadzirwa special package iyo unopiwa, let's say government says okay, let's say it's me, ndanzi salary yaunowana kuno kuAmerica ndiyatinoramba tichikupa for the next 5 years under the same conditions, tiuya uite basa reruzivo rwauinaro speciality yako iyi. Zvabira pasi muteereri ari kuti hurumende irikudawo ndibira mari, anobirwa mari papi? Hazvinei nemari yake izvo. Kana munhu achitadza kuronga upenyu hwake, that's not the government's fault. Tiri kuti isusu wonga hatisi kuramba kuti vanhu vari kutaura munyika, hatisi kuramba kuti machiremba, manesi nevamwe vashandi vehurumende vanga vamaticha vanga vachi vari kunetsana nehurumende. Just yesterday we had our minister of finance vachitaura kuti it's a negotiating process. We only did the first phase. We are still negotiating civil servants. Kusvika paitwa agreement yokuti hurumende inokwanisa kuvabhadhara mari yakadi zvichiendayo. This is a different issue. It's a totally different issue. Ndataura zvikare kuti government, in the same statement yakataurwa naminister Moses, vakataura kuti Zimbabwe Investment Development Agency iri kugadzira a platform yekuti madiasporans vane mari dzavo vouya vodyara mari dzavo voita mabhizinesi munyika. That arrangement, the government is not even going to touch the cash. Vamoyo vambotaura kuti diaspora vote in the next six 60 days we are going to have a team munomu America ikuya munomu DC ichaenda ku Texas ichaenda kune mangwe ma states kutanga kugara pasi nema Zimbabwe dzari mu diaspora kuti tiite isusu tabhire kuti tine ma diaspora dzimangani munomu America for example uye vanoda kuvhota vangani to process yekuti tiwa register to na kuti kana vanyorwa pasi togadzira zvino kuti hwaro wekuti 2023 madiasporans avote iwo vava moyo vadheni moyo yavo pati yavo iri mupollard pollard iri kudzikasa the same issue kana vasina kuudzwa nemukuru wavo vakupe that is false but pollard knows kuti nyaya yediaspora vote inobatana nediaspora remittances inobatana nediaspora special skills zvinhu zvatiri kudiscover sehurumende neavo vanoda kuti nyika irive we are working together we are discussing this openly and we want Zimbabwe to move forward kwete vanhu vanongo complain about everything without offering any solution
mnumzana moyo yevo luyakhulunywa yini udaba lwediaspora vote kupoland
Definitely, that was just for Mr. Kuni's information. That's our initiative from the onset. Hence, we even raised the same issue with regarding the diaspora vote to President Mnangagwa when we met in New York. That was our first point of call when we were as a condition for us even participating in Poland. My first conversation with President Kupe was, we want you to bring up the issue of diaspora vote because that is a very important issue for us and we are in the forefront and we are getting updates on where that discussion is. What we know is you've been promised before. What Guni is saying is not the first time I'm hearing him telling me about a delegation from Zimbabwe that would be sent to come and talk to us. He's always been all talk and no action, which is something that we've gotten used to from ZANU-PF. And we are pushing our party MTCC, is pushing through Poland very hard. We were supposed to engage President Mnangagwa on the sidelines of United Nations last year. We had a meeting planned. When he had the tough questions, we were going to ask him, he chickened out and instead opted to meet with ZANU-PF members only. But that does not mean that we are going to stop raising issues that are pertinent to us. And the diaspora vote is the first above all, because that is the one that will show the world how serious ZANU-PF is about this diaspora community.
Thank you so much, Mr. Moyo. Eva Zokora, amene mune zvekukanda here apa.
zvekukanda tinogara tinazvo vaguni ndikushamisika kuti Zimbabwe yavari kutaura ndeipi ende uye nyaya yavari kutaura yemainvestments anoenda kunoisa mari yake muZimbabwe ndiani munhu akakwana muZimbabweni kana asiri muZimbabweni anonoti akunoinvesta kuZimbabwe kwokuti mangwana unomuka mari yakachinjwa mangwana unomuka usingazivi kuti karenzi iri kushandiswa ndeipi ndeupi munhu anoda kunoinvesta kuZimbabwe kwokuti mari yaunenge wawana iwewe haukwanisi kuti unotenga zvinhu kusouth africa kana kutenga zvinhu kune dzimwe nyika saka hakuna munhu atanoisa mari kuZimbabwe atanoinvesta mari kuZimbabwe mainvestors haateerere kune mhirizhonga mainvestors haateerere kunhu kunogara kuchideuka ropa izvozvo zvatiri kutaura pano nhasi musi wa15 kwakaurayiwa gore rakapera vanhu 15 munzira mumugwagwa yezimbabwe saka ndiani anoenda achinoita mari kwakadaro ikoko then nyaya yavari kutaurawo zvakare yekuti regai nditaure kuti chiri kudiwa kuZimbabwe haasi maspecial skills ari kutaurwa navaguni chiri kudiwa kuZimbabwe vanhu vese vari muno maticha hakuna manesi hakuna madoctors hakuna saka ndo vanhu vese vanofanira kudzokera kuZimbabwe kwete maspecial skills chete
Thank you. Todzoka kwamuri manje manje vadare. Alo mteereri. Alo.
Alo magadigo.
Takasimba ndiani avo?
Ndisiwani pa Botswana apa.
Zitamati ndiani?
Swani.
Swani. Munokuluma here?
Ah ndinotaura.
Ah taura itinzwe mukoma Swani.
Inga fara sikuru kupinda mchirongwa mkoma jonga.
Tinotenda woku kuti matitsika woimi.
Ndinenguwa ya kareba sereke nchida kupinda mchirongwa nchikitaza kupinda. Daita kungo betera ho angu papupi nenya ya mina mchirongwa hii. Indaka bago Zimbabwe. Ndoto rine 2 weeks izi ndaka bago Zimbabwe. Andisi kutendera ni mashoko warukuta orona wabunayo. Nekuti ndakabva kuZimbabwe basa rinotonzi ririko kuZimbabwe ndiri kutengesa majuskati chete.
Saka ndoda kubvunza mukoma Swani musati maenda mberi. Kana riri basa riri kuwanikwa riri kutengesa majuskati, vanhu vachikwanisa kutenga majuskati, zvikurakidza kuti pane pari kuitwa mari nevana veZimbabwe somewhere yekuti vanokwanisa kutenga majuskati. Hakusi kushanda here kuri kuita vanhu iko?
Mgoma jonga chose retongo tengeza majuska jine matomati.
Ayo hadza paru kudiwa special skills hadi.
Special skills zanwa nema special skills varipo asiguti kutora mari yao vachikanda muromo mengwena andozo vanhu vakaona chakatanga ndo chakachenjedza mgoma jonga vanhu vakaona zvakawanda vangu kungotaura uko vanhu vari kushaya zvekuti vatu kuti vabete gwe zvakanaka asi kuti ka vanhu vanoita nekuona vanhu vanenge vachiti vari kuda ma special skills vari kuda chii vari kuda chii asi vanhu vacho ukavatarisa manje ivo ndo vanenge vakufamba nemazimota nei iwoo wosara usina chunhu.
Maita basa zvikuru mukoma Swani.
Tinotenda.
Nezvo tinotenda.
Thank you so much.
It's 17 minutes before the top of the hour, and this is Live Talk. Tonight we are talking about inkuthazo kahulumende yekuti abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe abalobungcweti thize kumele badinge imisebenzi ekhaya baphenduke bazevuselela ilizwe. Namhlanje silo baba uFrank Guni owebandla lezanu PF, umnumzana Dan Moyo owe-MDC-T kanye lomnumzana Tawanda Drokora owe-MDC konapa emelika. Ngize kuwe umnumzana Moyo, Ukuni ukhulume ngequla eliza kuza khonapha eMelika lize khulumisana labantwana beZimbabwe ngediaspora policy. Ngaphandle kwediaspora vote okhulume ngayo, kuyini okunye okumqoka elikufunayo eliza khuluma ngakho laleli qula?
Well, I think okokuqala kubalulekile ukuthi sazi ukuthi bona iagenda yabo ngenhloso bani ukwenzela ukuthi sikwazi ukuadressa izinto accordingly. Thina njengabantu bediaspora ziningi izinto esifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekhaya, especially ngezimali esizithumelayo ama-remittances lawa, lokuthi kube lama-opportunities awe-business for abantu abafuna ukubuyela ekhaya. Ngoba lokho kutshela abantu nje ukuthi mali lama-skills phendukani, kungela msebenzi kungela plan yokuthi bazowa-applya kuphi ama-skills akhona lawa. Angiboni ukuthi kusizane, ngoba okokuqala njengoba ngishilo yokuqala ngaphambilini, abantu abaningi sebelemizi la ngoba impi yenkululeko eZimbabwe has been going on now for almost 40 years. And Zimbabwe, if freedom yayo is only limited to abantu bezanu ngoba bathi chini chavo. So sifuna ukuthi sina kukhulunywe in broader terms about how we are going to move forward ukuthi Zimbabwe ibe lenkululeko, abantu bakwazi abafuna ukutoyitoya bakwazi ukutoyitoya bekhululekile, njalo kube le rule of law. Le ndaba ze-corruption, ukuthi i-corruption bazimisele ukuthi kanganani ukuthi i-corruption eZimbabwe iphele, sikhangelane konke la khona lokhu ukuthi ama-political reforms esiwafunayo ukuthi makubuye 2023 kube le-level playing field, ukwenzela ukuthi ama-opposition parties lawo akwazi ukufila ukuthi ama-results abe free and fair awokhetho, ngoba ngeke siqhubeke siba lama-results ahlale contestwa umhlaba wonke jikelele. Sesisaziyo ukuthi thina vele ama-elections ethu yikudlala nje lokumosha isikhathi.
Siyabonga Mnumzana Moyo, oqhubeka ubambile. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli? Halo mlaleli.
Ye, ngiyakuzwa baba, kunjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Ngimamelizimba lapho eBhinga.
Yebo Mnumzana, kunjani eBhinga namhlanje?
Hayi, izulu liyana, lingani liyana. Ngoba izikhungela zilimo phansi la, kukani lilutho kodwa liyana.
Hayi, kaline mpela, mhlawumbe inkomo zingaphila.
Hayi, yiko mpela mpela.
Ye, uluzwile udaba esingalo lamhlanje, uhulumende uthi abakudiaspora abalobungcweti mabaphenduke ekhaya. Uthini ngalawa mazwi?
Bezosebenzisa imahari ezingekhoyo lapha thina sihlawula kangaka.
Kuthi ubungcweti babo buyadingakala.
Kanti bazasebenza njani njengoba amafemu avaliwe, amankampani avaliwe, kwakhona bayabe besebenzisa izihlahla yini?
Asazi, mhlawumbe bazabatholela imisebenzi.
Imisebenzi ingaphi lapha? Siyitholi thina kulalutho kathi kuyindlela. Mina ngibona ngani uhulumende ngabe usowakhuluma indaba zamatisha laba abangekhoyo emsebenzini? Abantwana singabantwana abaya esikolo, abafundi, amatisha ngabe kuthiwa bakhuluma ngodaba lokuthi amatisha babatholele ihole elingcono abakala ngayo, ngabe kungcono? Hayi, khona lokhu kumani abakwenzayo.
Hayi, siyabonga Mnumzana ongena kuhlelo khona ngapha eBhinga.
Sure.
Aha, anzi nentereri jongwa jonga dai vachitaura nenyaya yevarairidzi vari kuramwa mabasa. Vava wedzere mari dzavo vadzokere kumabasa, kwete izvi zvisina msoro in court to court the listener there. Yeah. Anzi zvavari kutaura izvi hazvina musoro, because hapana makambani akatovhara hesi, saka vanenge vachidzoka kuzoshanda kupi.
Regai tinzwe Vaguni kuti Vaguni, anzi vanhu vanodzoka kuzoshanda kupi kana kusina makambani?
Aiwa mutereri, tiri kumunzwa zvaari kutaura. Vavankoma, siyakuzwa. Kodwa histori iri panapa ndeyekuti makambani akakolapsa ndo atiri kudaka kumutsa naye. Inda vanhu vasingateereri, vanhu vanoda kufungirwa zvese. Kuti isusu makambani akavhara anozikanwa zvana Bhinzi Whitehead, tine makambani ekugadzira bhutsu anogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuexporta. Takanangana nenyaya yemigodhi, energy, iye zvino izvi kutaura kwatiikuita today, just today, the government has approved the preliminary requirements for licensing diaspora based and locally based in Zimbabweans to get licenses to start putting up solar plants and alternative energy supplies to the country. Mandanzo aitaura nyaya yecorruption and so forth. Just today, President Rapo in the two deputy director generals in the president's office. One of them will cover the issue yokushanda Nema judges ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission to deal with corruption, because we acknowledge, we accept that there is serious corruption in Zimbabwe and it needs to be dealt with, it needs to be stopped.
But that does not stop us from developing our country. We can do both. We can deal with corruption and rebuild our country. There are critical companies in Zimbabwe that need reviving. For instance, look at CAP. CAP Zimbabwe used to supply medical centers to the entire Southern African region. It's still there. The facilities are still there. The skills are still there. All we need is to put our heads together and reinvest in it and restart the companies and start producing drugs. That way we reduce our import cost Yema drugs because we're producing them locally. And we can export to other countries, thus earning foreign currency, which will help our country develop. But it's never an very negative, I know, and I'm complain. Anything to do with government in that case, so people are just complaining and complaining and complaining. Iwewe Pachako, what are you doing? Why do you want the government to do everything for you? What are you doing to contribute? The government is people, the government in general and in Zimbabwe. Akuna umwe mnanozo, we are Chiwaka Zimbabwe. Nobody is going to come outside of Zimbabwe to come and develop Zimbabwe for you. We can only develop Zimbabwe for ourselves. Gaidi chaure wafuti zvakare kuti vatsukura vanga vachitara nyaya kuti hachamisa ane maki eikonomi yenyika. Kana aine maki ambi kuashandisa kuMDC kwawo ikoko. Chamisa is not keys to anything. Chamisa, if he wants to contribute to the national development, he has to come into Poland.
Yes, wagone chimbomirai. But I'm going to go to Zimbabwe. Hello? Takasimba, ndiye nao?
Ndi David kuBotswana.
Mukoma David.
Ndani kukumbira kuti muzvizive kuti wanguni wawo wari kutopa minista wawo iwo ndiwe zano. Asi wari kuti kuti wadzokere kumba wari kutopa minista wawo makondisheni ekuti kuti ndidzokere ndinoda kuti nditange mundiwimbise kuti mutandipa mari yangu yandiri kutambira ndiri kunze kwenyika. Handizi kuti ndozvinoita vanhu vane chito chemwoyo pamwe handizi chenyika pamwoyo here kana vachifanisani nyika makonditeni akadaro uye kuti vari kuti iwo vanoda kupuhwa yavanoti special amenoti special kuti iyavanoda kupuhwa kuita kuti vakoko vadzore munyika kwavo vanodi kungodzokera vasingapi hurumende makonditeni nekuti vanoda kutanga vapuhwa mari yakati nemararamiro avari kuita vari kunze kwenyika so varimwe kunyika vari kurarama sei.
Regai tiwa pindu tu atwa pindu re maeta basa mkoma David, thank you. Mr. Guni. Vaguni 30 seconds tatapa wadzokora mukana.
Mkoma David, this is a business transaction. In business you negotiate. Aungotanga wati ndotakura mabegi ndoenda ndonogara usingazive kuti penyu wakamira sei. If the government requires my specialized skill, then they have to meet my conditions. It's a business transaction. In business, you offer something and you negotiate. That's how business operates.
Thank you so much, Waguni. Vadzokora maane kanguva musati mapa mhinduro dzenyu kuti tozvaudzi chidokwa dokwa chiripo kuti munge muchikanda mashoko ngoti dimu nokuti chirongwa chakukambaira.
Handi Zimbabwe move forward. You move forward. Ichienda kupi? Zimbabwe is not moving forward. Why hasn't it moved forward all this time? Uye ndinonzwa tsitsi kune vanhu vakaita sana Miti Guni nevamwe vanhu vese vanofanira kuuya pamhepo vachi defenda ZANU PF, defending the indefendable, and in the process start lying to the people of Zimbabwe, you know, kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Izvo zviri kuonekwa nevanhu vese nemunhu wese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndotonzwa tsitsi pane zviri kutaurwa na Miti Guni.
Hello, ndokunga nare yava dzokora inenge ya dona.
Mr. Moyukona.
Ye ngikona baba.
Ye, kuqotshekelwe phambili njani siva?
Well, I think izani yazi ukuthi inkinga zelizwe zikuphi. I think singakhuluma size sitshintshe impumbala kodwa kusoze kutshintshe iproblem ekhona ekhaya. Iproblem esilayo isukela kudala. Ngiyazi bathanda ukukhomba indaba yama-sanctions kodwa uma usubabuza ukuthi kanti ama-sanctions kahle kahle vele wona alethwa yini. Mpu abasafuni ukuphendula kahle sebeqala ukudinga ama-excuse okuthi hey indaba zelendi landlani. Iqiniso elikhona yikuthi i-US yafaka ama-sanctions for ama-reasons abhaliwe kuzidera. I-US yathi ngizolisebenzisa futhi igama lelani ongafuni ngilisebenzise i-quid pro quo. yathi yona i-US government iflingenza lokhu lathi izwenza lokhu. Why bengakakwenzi lokho okukhulunywa yi-US government ukuthi lawo ma-sanction abathi iwona abloka izinto ekhaya uwenzela ukuthi alifwe? Sisalindile ngoba lokho kwabo ukuthi bathone bevika ngomunwe akusizi ngalutho. Ngaba sitshela ukuthi ama-industry abulawa yini bangasiki indaba yama-sanctions le, ngoba bayazi okumele bakwenze ukuthi ama-sanctions akhishwe.
Kupholadi laphana kukhona mpela okukhanyayo elikwenzayo yini, ngoba abantu abaningi bathi selaginywa izano nje konke okhulunywa izano liyakusupport.
Ayikho nje, that is so far from the truth. Akulaqiniso kulokho. We are there as equal partners lezanu in terms of discussing, negotiating what thina esimele abantu ngakho esibona esikwazifunwa ngabantu. Ayikho nje into yokuthi sisupport, sisivumelana lento yonke ekhulunywa izanu. Then if that is the case, there is no need for even to sit down and negotiate. Thina we are negotiating in earnest because iparty yethu iparty yabantu ngabantu. Simele abantu kuphola lapha. Izifiso zabantu yizo esizimeleyo. Izinto zonke esihlala sizikhuluma ezirongo ngezanu-PF esizikhuluma phambi kwakhe even laye umongameli u-ED, yizo izinto esiphusha abasirepresentayo ukuthi bazibringe apho kuphola. So nje ayikho le ndaba yokuthi thina sigwinywe izanu. Ukukhulumisana into enhle and kuyafunakala, and you must know ukuthi yi-resolution le eyaphaswa yi-MDCT Congress ka-2014 umongameli Tsvangirai esaphila, ukuthi kumele sicreate i-national dialogue. Kumele kwazakala ukuthi this vele yi-idea yethu thina njenge-MDCT from kudala, akusiyi idea yezanu le dialogue.
Paka uma ipapa manje chaitika va moyo ndicho kuti taita dambudziko nhare yava guni pamwe chete na vadzokora nhare dzao dza doni. Oh, vaguni varipo.
Yes.
Nhare yava yange yambodona, saka vaguni varipo. Vaguni pindurai tinzwe. Tanzwa va moyo vari kutaura pamusoro pekuti kupola doko kwakaenza nhanzi muchechetere mvura yegui, asi vamwe vari kuchema kuti vepolad vanenge vachitoudzwa zvekuitwa nezano PF. Saka zano PF yakangoshandisa mukana wayo kuti ingobata vanhu kumeso.
Aiwa, kupolad kutinotambira madzwine masuggestions anobva kumapoka ese, asika hazvichinje kuti isu ndisibato guru ikoko uye ndisibato riri kutonga. Pollard chirongwa chakaitwa nemukuru wezano PF, mukuru wehurumende, ndisu takasunga chisungo ichocho kuti ngatideedzae nevana veZimbabwe vese vezvematongerwo enyika yezvinezvi taakuherengedza tichitutsira, tounza vemachechi, tounza vemabhizinesi, tounza vese vanoda vane chido, those with the patriotism at heart, those who want development and cohesive moving forward of Zimbabwe are all welcome. We are saying all their ideas, even their criticism, is welcome in a platform that looks at developing our nation together. We cannot, as a nation, move forward when some people think that they are so special that they require a specialized arrangement, a specialized political arrangement on their own. We have one political platform, Pollard. If other political entities do not want to participate in this process, let them stay wherever they are. Zimbabwe will move forward with those who are willing to join hands and rebuild our nation together.
Vaguni, mangoita mhanza yakanaka yekuti vadzokora havachisipo. Dai vanga vapindurawo vachimirira bato ravo. Zvino dambudziko racho nderekuti nhare yavo yadona.
Vadzokora vabva kunyepa panapa vachiti inini ndazvinhu zvakanaka kuZimbabwe. That's not what I say.
Aiwa, saka ndiri kuti manje panenge pachida dai vanga varipo vachipindura vega, asi zvisinei, tochengetera mangwana Ntunga.
Aha, and that's it, Zimbabwe. Thank you so very much, Dr. Frank Guni of ZANU-PF, chairman ZANU-PF here in America. Also, thank you to Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson, as well as Mr. Tawanda Dzokora, Chairperson of the MDC, led by Nelson Chamisa in North America.
Tisakanganawo vateereri Ntunga, tine vateereri vakati kuti vapinda muchirongwa. We also want to thank our listeners who joined in our show today. Inyaya yanga ichiita kuti vanhu vakawanda vanga vaida kuparticipata, asi nenyaya yekuti achida kuzvinhu zvienzani takwanisa kutiedzi kupinza vatungamiri wemapata akasiyana
kutema tisina
vatinorerekera. Thank you so much. My name is Jonga Kandemiri. Till we meet again here on Studio 7. Good night.
And I'm Tungamiri Nkomo.